Ini ndini jonga kande miri nchiti ene msere na uzanasi chipiri gunyana 27, 2016. Muharari muneta miri jonga mshire mekunge vanu anufungizura kuti ndeve chidiki ve Zanu PF vapinda mukuratidzira nekuparadza zvinhu. Dare repamusoro rozia nyaya kuti kuratidzira kotenderwa here kana kuti kwete. Nasi tine hurukuro nemutungamiri webatore MDCT vamogenchangirai. Varuku ikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump naamai Hillary Clinton vakaita gakava kana kuti debate muNew York manheru ane zuro. VeMDCT nevetajamuka vokurudzira vanhu kuti varambe kutambira mabond notes. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection tiri kutarisa nyaya yenzara iyo inonzi yopa kuti vamwe vechidiki vaite zvechipfambi vamwe vachikorokoza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Kana muchida kunzwa nhau dzedu dzanhasi, munokwanisa kutibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook nekudzvanya pakanzi like.